Kachitaura ne Studio 7 nae wegutare gweru wa Josiah Makombe vano tikanguri yakatora danho rekuti vagari vabhadhare zvikamu makumi mana kubva muzana zvemitero mushure mekunge vagari vachema chema kuti mitero yavaive vatara yainge yakanyanya kukwira.
Mushure mekunge tagadzira bhajeti redu rinosvika iro 1.8 billion ratakaendesa kuministry for approval, matarisi edu pabhajeti iroro angavakwira neaverage yabout 1000. Mushurewo zvakare mekuengeja maresidence pavakanga vaona manew tariffs, takagara pasi vekanzuro tikaongorora tikaona kuti vanhu vakaomerwa. Tinofanira kusvaga nzira yekuti vagari vakwanise kubhadhara mari inoitawo kuti kanzu ikwanisewo kurarama zvakare. So takagara pasi tikaona kuti pari zvino ikonomi yedu ngatishandei nemakotari reviews kureva kuti kubva January kusvika end of March takati isusu budget redu tiri kuridzisa ne 60%.
Vamakombe ava vanova vemukuru wesangano reurban councils association of Zimbabwe UCAS vanoti vanotarisira kuti mamwe wemakanzuru achatorawo danho rekuderedza mitero vachiti havaone chiri chinhu chine musoro kuti vatare mitero isingakwanisi kubhadharwa nevanhu. Vanoti makanzuru munyika ari kubatsirwa nehurumende nemari yekuita zvirongwa zvakasiyana siyana pasi pechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution muchirungu, asi vanochema chema nerekuti mari iyi inouya muzvidimbu zvidimbu.
Chokwadi ndechekuti maguta akaomerwa nekuti vagari vari mumaguta akasiyana siyana havasi kuwana zvavanofanira kunge vachiwana kumabasa kwavo. Vazhinji havasiri pamabasa, vanotengesa havasi kuwana zvinoita kuti vakwanise kubhadhara. Akaomerwa maguta, asi tinogara tichitaurana kuti isu vari maguta tinoda kuti tipe vanhu service, but mukupa vanhu service imomo tisakanganwa zvakare kuti mabudget edu atinoita anofanira kunge ari proper standard nekuti vagari havana mari.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingadayirwe. Mumwe mugari wemugweru Anainorins Gauke vanoti vanotambira danho rakatorwa nekanzuro yavo vachiti zvinorerutsira vagari vakaomerwa neupenyu nekuda kwekufamira zvakanaka kwezveupfumi hwenyika.
Tinodaro kuti zvinenge zviri nani nekuti taura chokwadi, nyika yakaomerwa, vanhu havasi pamabasa, vazhinji mabasa ekuzviitira nemaoko. Saka isusu chikumbiro chedu ndechekuti hani vanga vakwidza ne 1000%, saka todzoka pa 500%, dai vambotiwedzere futi nekuti zvechokwadi takaomerwa.
Mukuru werimwe sangano revagari regweru Residents and Ratepayers Association vaCornelius Lupiwe vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro danho rakatorwa nekanzuru vachitiwo zvinoratidza kuti kanzuru inoteerera vagari.
Bizio kwavakaita ndekwechokwadi because patova netarif schedule inyowani, saka takatobata zviri kuratidza matarifu zavari kutaura. Izvozvo ndo zvakakosha, zvimwe zvekuti kumberi zvichazofamba sei. Patakaengeja meya, meya vakataura kuti aiwa kumberi tinenge tichiona kuti vanhu upenyu vari kurarama zvakadii, vanhu vachaita sei, but for now we are happy because vakadzikisa zvinhu zvakawandisa nema 50%. For example, pane nyaya yekuvigwa kwevanhu paweekend yanga yakusvika 2000, but according to tarif inyowani yakuratidza kuti 2500. Mvura yanga yakanzi fixed charge yanga iri pa $75, but yakadzikiswa kudzoka ku$37, which is reasonable.
Asi vaCharles Mazorodze avo vanomirira rimwe sangano revagari regweru Residence Forum vaudza Studio 7 kuti kwavari danho rekanzuro rinoratidza kuti pakaitwa bhajeti pange pasina kuwirirana pakati pemakanzura nevashandi vekanzuro. Vanotiwo hazvina kunyatsojeka kuti chimwe chidimbu chemutero wakadzikiswa chichazobhadharwa nevagari here kana kuti kwete.
Tinoona kusplashiwa kwakaita mabhills kuchinja ndakanaka zvakaitwa nemakanzura dzedu emugwero, asi asingazvisisi muche kuri kusplashiwa kwakaita mabhills aya vachiti vari kubvisa 60% kuchikara 40%. 60% iyi haizowedzerwi here kufamba kwegore kuvagari, nekuti chakatonyanya chekuti mabhills acho anga agara akatokwira uye marezi anga ari kuchajwa izvozvo zvinekanzuro pabhajeti inowanira 2020 anga akakwirisa. Saka vakati 40% yemari yakakwira inogona nge yakatodii, yakatongokwirawo saizvozvo zvinotaura vagari vatadze tungachigona kubhadhara marezi avo.
Nekuda kwekuti mari munyika iri kuramba ichishaya simba, makanzuro akasiyana siyana munyika ari kusangana nedambudziko rekuita mabhajeti anokwidza mitero zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti vagari varemerwe nekubhadhara mitero iyi. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Taura Ishava.